Vanhu vataura neStudio 7 vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuedza kuderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 icho chinokonzerwa neutachiwana hwecoronavirus. Asi vati izvi zvinofanirwa kuitwa nenzira yakajeka, vanhu vachiziviswa zvakakwana pamusoro penyaya iyi, kwete kuti hurumende ingoita zvezano ndega panyaya yakakosha kudai. Mumwe mudzidzi wepaNational University of Science and Technology uyo angoda kuzvidoma nezita rekuti Jane ati kudzora lockdown nechimbi chimbi zvinoratidza kusarongeka kwehurumende uye zvinokanganisa veruzhinji zvikuru kusanganisira vadzidzi vakaita saiye.
Fema students wakabva kumba last week vakatsvaga fees, wakabhadhara fees, mari yechikafu wakatenga, mari yebhazi wakwira. Nas tsamba dzauya dzokerai kumba. Apa kufamba kwacho kuri kunetsa, saka zvatoti afekta zvimwe zvisingatomboiti.
Kutanga nezuro mapurisa nemasoja aidzora maroadblock mumadhorobha nemumaguta emunyika achirambidza vanhu vakawanda kupinda mumadhorobha nemaguta aya. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands amai Alice Makata vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho akasimba ekurwisa chirwere cheCOVID-19 asi vati havaone lockdown ichinyanya kubatsira kana kuchitariswa zvimwe zvakawanda kusanganisira kuti pane vanhu vakawanda vanopinda nekubuda munyika zvisiri pamutemo.
Mungo wenyaya uri pakuti hatina data ende zvinofanira kunge zvichiitwa, hazvisi kuitwa nemazvo. Tada kutarisa testing chaiyo, number of matests akaitwa so far, nepesi iri kufamba nayo COVID hazvienderani. Pamusoro pazvona izvezvi mabhodha akavhara, asi tikada kuzvitarisa vanhu vari kupinda kabisira. Mapurisa, maofficers ekumabhodhas vachibhadharwa, ivavo vanhu vari kupindwa vasina kuitwa proper testing.
Mumwe womugari muzvare Gracia Moyo vati sezvo veruzhinji munyika vachirarama nekuzvishandira pachavo vega, kuve nelockdown kunokanganisa raramo yevakawanda, vachitiwo dai hurumende yamira pachokwadi pakupa vanhu rubatsiro panguva yakadai.
Tanga tiri mune imwe lockdown yekutanga iyo, taizi tinoona rubetsero, asi hapana rubetsero rwatakawana. Zvino kana tikazowedzerwa kuti ite imwezve lockdown, tochiwanepi zvekuti kurarama? Nekuti vamwe vedu tikurarama tichitengesa, tine mhuri dzinoda kurarama, tochiita sei kana tadzokera mulockdown?
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vatsinhirawo izvi vakati pane kuti pave nechiga chekuti vanhu vagare kudzimba zvekare, hurumende inofanirwa kukurudzira kuti vanhu vatevedzere zvinokurudzirwa nenyanzvi dzeutsanana pakudzivirira kutapurirana kwechirwere cheCOVID-19.
Vanhu ngavakurudzirwe kuti vange vachicherechedza maguidelines WHO. Iwo maguidelines anotarisira nyaya yekupfekwa kwemaface mask, social distancing, kugezwa kwemaoko nezvimwe zvakadaro. Nekuda kwekuti Zimbabwe haikwanisi kudzokorodza lockdown yatakabvinge tiinayo masvondo matatu ekutanga, sezvo veruzhinji vachishandira zvekudya zvavo zuva nezuva.
Chiremba uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hazvina zvazvinonyanya kubatsira kuve nelockdown pasina ongororo yakakwana yekuti chirwere ichi chiri kutapuriranwa sei.
Nyaya huru iri pakutesta. Kungoita lockdown tisiri kutesta vanhu, tisingazive kuti dambudziko redu riri papi, hazvibetseri. Tinongopa vanhu matambudziko nokuwedzera urombo muZimbabwe pasina zvazvabetsera. Saka hurumende ngaitende nyanzvi dzedu dzinzvere izvozvo dzigoita decision iri informed, kwete ngoti taangoita lockdown pasina information.
Vakafa nobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati havapokane nekuti lockdown ivepo, zvikuru kuchitariswa kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika huri kuramba huchikwira. Asi vati zvakakosha kuti hurumende ione kuti mapurisa nevechiuto havatyori kodzero dzevanhu.
Zvakakosha kuti hurumende iite kuti vanhu vasasangane nematambudziko avakasangana navo pamalockdown apfuura. Taiona isu mapurisa nemasoja vachienforce lockdown mumigwagwa pamaroadblocks, vachishandisa chisimba zvisina kodzero. Pane dzimwe nguva taiona mapurisa vachirova vanhu, taiona mapurisa achisunga nekuvharira vanhu zvisiri pamutemo uye zvisina chikodzero chakasimba. Taiona zvekare corruption war uchiitika pamaroadblock ipapa nemumigwagwa.
Bazi redzidzo yepamusorosoro razivisa zvikoro zvose zvepamusorosoro kuti zvinge zvavharwa panosvika musi wechishanu, uye vadzidzi vari kugara muzvikoro izvi vange vabuda mudzimba dzavari kugara musi wechitatu usati wapfuura. Kunyanga azo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa dire hurumende panyaya lockdown ii. Munyori webazi rezo kuburiswa kwe mashoko Vanik Mangwana waburisa mashoko pa Twitter yavo. Vachiti vashandwe hurumende wakapiwa mvumo ne Public Service Commission. Ndivo chete vachange vachivumidzwa kuenda kubasa. Uye vamwe wose vanofanirwa kugara mudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 Mbulawayo, ndini Kudzanai Msengi.